chekutanga ndoda kutenda president vamunangagwa vakandi appointa pachinzvimbo chandiri chiche deputy minister. Ini sezvamunoziva ndiri deputy minister ndine mukuru wangu anenge ari pamusoro vanova ivo honorable minister Mutsvangwa. Saka sa deputy minister ndinowana guidance kubva kuna minister wangu. Saka zvose zvandinenge ndichida kuti ndingange ndichida kuita ndinotozviita ndine muzita ravo ivo, kana kuti vandipa ivo mvumo ivo mai Mutsvangwa, nekuti ndo bosi wangu. Saka asi chimbo changu ndechekuti ndinofara zvikuru kuti president vandiisa pachinzvimbo ichi. Ndo basa rangu chairo muindastry, ndo yangu industry, ndakakurira imomo, ndakadzidza nevamwe vari muindastry, ndikasenza nevamwe vari muindastry, ndikashanda ndiri pasi pevamwe vari muindastry, ndikasenzerwa nevamwe muindastry, ndaita newspaper rangu. Saka kuna kuti madapindawo muzvinyowani kwete.
Vaparadza, chii chamunoda kutanga kugadzirisa mubazi renyu iri?
Chatinoda kugadzira chatinoziva ndechekuti mutemo weIPA wakatobviswa. Saka pari zvino tine bill reZMC bill iro riri kuenda rinenge rakamirira kuti risainwe naPresident. Tine mutemo uripo zvakare, Freedom of Information Act unotoripo zvakare. Saka iye zvino chasariwa, chatingangoti chasarira muindastry, inyaya bhiru rinonzi Media Practitioners Bill. Saka mubhiru imomo ndo muchauya nyaya dzekuti vatori venhau vachasenza sei ende vacharejistwa sei, atingati muchirungu conditions of service nema ethics, and also kuti tione kuti kuvanga rejistwa sei, yatinoti muchirungu accreditation. Then tozoita kozobuda kanzuru yatinoti iyo Media Council of Zimbabwe, iyo inozounge ichiona nezvekuti majournalist ari kusenza zvakaita se ari kutedza here mitemo iripo. Takabatana pamwe chete nevatori nhau negovernment yatinoti muchirungu co-regulation. Saka izvi ndizvo zvimwe zvatinofungidzira kuti ndichaita pandinenge ndichisenza ndiri kuministry uku. Zvimwezve ndezvekuona zvakawandisa, ndezvekuona kuti mashoko ehurumende ari kuenda kuvanhu here. Zvimwezve ndezvekuona kuti nyaya yedu yedigitarization yatakanga tinayo iya yava papi, asi ndinenge ndichisanda ndiri pasi pemukuru wangu mai Mutsvangwa.